Kuma quarantine centers aya anochengetedzwa kaya anogadwa aya mapurisa nevamwe vacho vese vari kugadha ma quarantine centers ngavaone kuoka vachita basa ravo nemazvo because taakutya kuti vanhu vari kunzi vari kutiza kuma quarantine centers vanenge vachitiza churudzi ipo pakagadwa saka ngapaite kuti mapurisa ne vari kuchengetedza vanhu ivavo vanenge vari ba quarantine centers vaite basa ravo sematarisirwo avanenge vachitarisirwa kunge vachiita basa ravo iroro.
Ko vari munharaunda munotarisirawo kuti vangaite sei kubatsira mukuona kuti vari kutiza muma quarantine centers ava vasungwa.
Isu vanhu vari kumatunhu yatingati community participation iya yakatikoshera zvikuru. Nekuti tisu tinoziva hama dzedu dziri kuuya dzingave dzanga dzichishanda kusouth dzanga dziri kuMozambique kuBotswana nedzimwe nyika dzakadaro kana auya munharaunda ngatizivika kuti ambodzoka sei ambopfuura here nekuma quarantine centers kuya so that pasaite dambudziko rekuti tirambe tichitapurirana chirwere ichi saka mumwe nemumwe ane basa guru rekubetsera kuitira kuti tireduce macases.
Izvi zvikasaitwa nyika inotarisana nematambudziko akaita sei.
Nekuda kwekuti hatisati tava nevaccine, tikasangwara senyika, tichaita dambudziko rekundufu dzimwe dzatichazotadza kana kumaneja. Ngatidzidzei zviri kuitika kuna Brazil, iye zvinezvi tikona kuBrazil, makesizi ari kukwira zvakanyanyisa zvikuru. Nekune dzimwe nyika, uko kwavasiri kunyatsotevedzera, zvinenge zvichikurudzirwa kunge tinge tichiita neve WHO. Saka senyika tese tine basa guru rekuzvidzivirira, rekudzivirira hama neshamwari, rekudzivirira vanhu vemudunhu ratinogara. Chirwere cheCovid chiriko, chirwere cheCovid chinouraya, chirwere cheCovid tichange tiinacho kwenguva ndefu ichauya nekuda kwekuti hakusati kwaonekwa mushonga.